Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 25/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato reTripleC dzinosvika makumi manomwe neina dzosvitsa mazuva makumi manomwe dziri muusungwa. Hurumende ichikurudzirwa kuti iburitse vose vakasungwa munguva yegadziriro yemusangano weSADC. Hurumende inoti yagadzirira kuvheneka chirwere cheMpox kumiganho yese yenyika iri mitatu. Varimi vochema-chema nekudzikira kwemoto wemagetsi anobva kuzesa vachiti zvichavakanganisa gadziriro yekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo makumi manomwe neshanu dzechikwata chebato reTripleC chiri kufanira kutungamirwa navaJameson Timber kusanganisira naivo vaTimber dzasvitsa mazuva makumi manomwe kana kuti 70 dziri muusungwa kubva padzakasungwa muHarare musi wa16/10 dzichicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Kusungwa kwavaTimber nevamwe vavo kwakazoteverwawo nekusungwa kwedzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa hurumende ichiti yaive neumbo hwekuti vanhu ava vaironga kuzokanganisa musangano weSADC vakaitwa munyika svondo rapera. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti hurumende haina umbowo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira sangano reAmnesty International ari kukurudzira kuti vose vakasungwa munguva dzegadziriro yemusangano weSADC uyu vasunungurwe vasina mhosva dzavapomerwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe kuti vanoti kudii nekurudziro iye. Asi vaZiyambi vagara zvavo vachiti hurumende haipindire nyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Democratic Working Group, Dr. Urai Zembe, vanotungamira bato reDemocratic Party.
Utsinye noudzvanyiriri huri kuitirwa vaTimber neboka ravo kuti vanochengetedzwa mutsizarira kwamazuva makumi manomwe 70 vasina kana mhosva imwe yavakapara. Vanhu vakangokumbwa sehove maburuhuru ari kukumbwa nejira mudziva, kwakundoiswa muchitokisi kwakubatwa zvisizvo. Zvotohurudzurwa zvinhu zvakaitwa vaadvocate Job Sikala zvatakaona vachichengetwa muchitokisi vachipuwa mhosva shanu dzisina zvadzakazobudisa, asi kuri kungobatwa noutsinye. Saka musangano weSADC waunza mheremhere noutsinye.
Tiri kunzwawo paine kurudziro kubva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kuti vanhu ivava ngavaburiswe muusungwa vasina mhosva dzavanopomerwa, nokuti vakasungwa vasina mhosva yavapara asi vachiteera kodzero dzavo dziri mubumbiro. Munoona zvichiitika here izvi?
Kurudziro iri kuitwa neboka reAmnesty International kuti vaTimber navamwe vavo varegedzwe, navose vakasungwa vasina mhosva varegedzwe. Chinhu chakanaka chinofanirwa kuitwa nemakungano akadai, nemhosva yekuti kodzero dzavanhu dzangova dzakafanana pasi rose, zvisinei nomuganhu wenyika, zvisinei norupawo rwehurumende dzinenge dzirimo munyika. Saka chinhu chakanaka chiri kuitwa namapoka akaita seAmnesty International ichiwedzera ruzha rwayo paruzha rwagara rwuri kutoitika izvozvi muno munyika yedu yeZimbabwe, kuti vanhu vakasungwa vachimbunyanidzwa varegedzwe vasina mhosva yavakapara.
Tinonzwa hurumende ichiti haipindire munyaya dzinenge dziri kumatare edzimhosva, asi pane vari kunyunyutawo kuti matare ari kuzvuwa makumbo. Munoti
vakandemirika mashoko ari kubva kuna vaziyambi ziyambi kurukota rezvemutemo namatare okuti hurumende haipindiri kusaziva mashoko okunyepa okuda kuvanda norumunwe. Handiti vanhu vakasungwa nehurumende here ava vasina mhosva yavakaita? Zvinhu zvasvika pakashatisisa izvi. Hurumende ingairegedze vanhu havana mhosva yakapara vana.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Democratic Working Group, Dr. Urai Zembe, vanotungamira bato reDemocratic Party, vari parunhare muHarare neStudio 7. Hurumende inoti yawedzera kuvhenekwa kwechirwere cheMpox kunzvimbo nhatu dzinoshandiswa nevanhu kupinda munyika zviri pamutemo, dzinoti muganhu wenyika neZambia, muganhu wenyika neSouth Africa uye nemuganhu wenyika neMozambique senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi chichipinda munyika. Vashandi vezveutano vanonzi vari kumiganhu yenyika vachivheneka vari kupinda munyika kuti havana mezi here uye kuti havasi kudziya miviri here, zvinove zviratidzo zviviri zvikuru zvinonzi zvinokwanisa kuonekwa pachirwere cheMpox. Kusvika pari zvino, chirwere ichi chinonzi chapinda munyika dzine chitsama dzinosanganisira Rwanda, Burundi, Kenya neUganda kubva zvachakatanga muDRC. Vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 738 vanonzi vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Chinhu chakanaka zvikuru kuti sangano reWorld Health Organization rakapa yambiro yechenjedzo kunyika dzose pasi rino kuti dzive nekugadzirira mukurwisana nedenda reMpox. Zvichireva izvo kuti isu senyika yeZimbabwe zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti tive nekugadzirira kwakakwana, nyangwe zvazvo Zimbabwe isati yawana atingati maconfirmed cases eMpox muno munyika yedu yeZimbabwe.
Munoona hurumende iine zvikwanisiro here zvinoita kuti inge ichibudirira muchirongwa ichochi?
Dambudziko guru ratidaro senyika ratingati remaland borders. Tinoziva kuti kumabhodha kwedu kune dambudziko remaburi atingati maporous land borders, zvichireva kuti vaedzi vanopinda muno muZimbabwe vangave vachipinda nekuBedbridge, vangave vachipinda nekuChirundu, vangave vachipinda nekuNyamapada, tichine dambudziko revamwe vanopoya vasingashandise pamabhodha. Izvo zvinoita kuti dambudziko rekunyatsodzivirira kana kuongorora vaya vanezenge vachipinda munyika rigoga richikanganisika nekuda kwekuti chirwere ichochi cheMpox chinotoda kutoti pange paine yatinoti surveillance, tracking netracing yakasimba.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti vashandi vezveutano vachange vachidzidziswa mabasa pamwe chetewo nekuti zvipatara nemalaboratari zvinge zvichiwaniswa zvikwanisiro. Hazvisi zvinhu zvazvanonoka here? Tichiona kuti denda reMpox iri idenda ranga ratozivikanwa munzira vekune dzimwe nyika.
Tinenge tichikurudzira hurumende nevainobata navo mubasa rezveutano kuitira kuti vape vanhu dzidziso, vanhu ngavapihwe chenjedzo yekuti icho chirwere cheMpox chakambomira sei, chinodzivirirwa sei, chinokundwa sei. Vanhu ngavapihwe dzidziso yakakwana, tisazoita dambudziko rekuti vanhu vanozopedzisira vowana dzidziso kubva kushamwari dzavo kana kubva kumasocial media platforms. Izvo zvinozoita dambudziko rekushambadzwa kwemanyepo anezenge asiri echokwadi.
Zvii zvingaitwawo neveruzhinji varusike kudzivirirawo kupararira kwechirwere ichi?
Chirwere cheMpox chinoda kuti vanhu tinge tichiita utsanana huri pamusorosoro, kunyanyanyanya kugeza maoko, zvekuborosana ngatiitei zvishoma, zvekuenda mumagungano akanyanyanyanya zvoderedzwawo zvekare. Mapreventive measures eMpox akangodawo kunofanana necovid-19.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira utano hwekodzero dzakanaka reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike, vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda munyika vari kuchema chema nekudzikira kunonzi kwaita uwandu hwemagetsi ari kugaiwa nemagwenya emunyika. Danho ravanoti richavakanganisa zvakanyanya muurongwa hwavo hwekurima hwemwaka uno. Izvi zvinotevera chiziviso chakaburiswa nezuro nekambani yemhando dzemoto yeZesa Holdings chekuti iri kusangana nedambudziko kugwenya rayo rehwange Thermal Station Unit 8. Kunyanga hazvo kambani iyi yakati nyanzvi dzayo dziri mushishi kugadzirisa dambudziko iri kuti risaomesere veruzhinji, varimi ava vanoti vachakanganiswa zvakanyanya sezvo vari kuita madiridziro muzvirimwa zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe murimi ari kumacheke mudunhu remashonaland East vaValentine Ziswa.
Idanho rechato tinetsa zvakanyanya pakurima. Chekutanga ndechekuti iko zvino tagara tisina mvura because of drought. Saka tutoita mvura yekupomba kubva kunzvimbo dzakareba zvida magetsi. Chepiri tikudiridza zvinhu zvakafanana newiki nemacrops atikudiridza emadiridziro zvoda mvura inopombwa nemagetsi. Tiri kugadzira zvakare kuti titotangisa kusima fodya in the next week, the 1st of September, ndetotosima fodya yemadiridziro. Saka ipapo tichina magetsi ine dambudziko rakakurisa.
Asi hamukwanisi here kushandisawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo moto dzakaitawo sedhiziri nemagwenya ezuva?
It's going to be very expensive in terms of farming. Kuita kuti dzakushandisa dhiziri kuti tiise mumagenereta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikadaita masola pane mange malevel asingagoni kushandisa masola system. Masola yes tinawo tinogona kuagadzira. Magenereta tinogona kuatenga nekuagadzira. But it increases the cost of production yemacrops yatinoita. Hazvizofambirana zvakare neprize yatinowana taakutengesa. Ndezvimwe zvinotinoita izvozvo kuti it increases the cost tremendously. Magetsi pafarming anodiwa zvakanyanya. Uibini mvura inomwa nevanhu inoda kuti ipombwe from the boreholes to the people. So it's very difficult kana tisina magetsi.
Muri kuwana here zviziviso paine nguva kuitirawo kuti munge muchigadzirira dambudziko irori?
Chekutanga hatangopiwa warning nehurumende kuti magetsi achazoenda. Taakutoudzwa kuti magetsi atoenda. Kuti titangise taakutenga magenereta, taakutenga madhiziri, taakutenga masola, setting up system dzemasola, and the solar iri powerful enough, for example, to operate a pivot. Zvimwe zvinhu hazviitiki nana solar.
Avanga vari murimi waValentine Ziswa vari parunare kumacheke kumashonaland East neStudio 7. Musika wekushambadza zvirimwa nezvigadzirwa weZimbabwe Agricultural Show uri kutarisirwa kuvhurwa mangwana muvhuro uchipetwa nemugovera. Uyu unenge uri musika wechizana negumi neina kana kuti 114th edition. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyuse vari kutarisirwa munyika nemusi wechipiri kuti vazovhura zviri pamutemo showa iyi zuva rimwe chetero ravanosvika. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPakistan vazivisa kuti tsaona dzemabhazi mbiri dzaitika nhasi munguva dzakasiyana nemaawa mashoma dzasiya vanhu vangasvika kumakumi matatu nevatanhatu vafa, makumi evamwe akuvara. Tsaona yekutanga inonzi yaitika apo bhazi ranga rakatakura vatendi vechishiite Muslim vanga vachibva kuIraq vachipinda nemuIran radonha kubva mumugwagwa uri mujinga megomo zvauraya vanhu gumi nevaviri. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Inoku Gamsirai kuchirongwa chere chidiki chesondo reka reka chamunopiwa neni tawaka nguve ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine urukuro na vapanashe nyampingiza avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakakurira kumhondoro kumusha from 2 years up until ndaricha 18 years ndapedza chikoro. Timukura kwangu imomo muchiri kuenda kuchikoro kubva ndiri kuprimary ndaingoitawo ndaiva munhu yaingobata batawo asi kuona ndakanyanyira kwangu uri kuati ndichazokudhirova then ndichigadzira maredio ndokauya futi kwangu stereki nematv ndichidiidizo kuti mbuya kumusha. Magetsi aitovepo pamusha bhozi paigara pakachena chaizvo tichibatanidza tunhu twemagetsi kusvikao ndapedzawo ndatonyora. Then 2019 ndichipedza chikoro form 4 yangu ndipandakauya kuHarare. Ndaya kuHarare ndakaita zvokugadza futi maradio. Ndakagadza rimwe zibhasikoro rangu so from mascrape metal randaita kurisa bhozi mumomuza wangu mama wangu anitengesa pamusika so ndainovaodhera kunoton kure kure nebhasikoro iroro. Zvatakura zvichinda ndari kumusha ndifamba about 80 kilometers nebhasikoro iroro.
Bhasikoro iri raigona kufamba 80 kilometers panguva diki ranga rakagadzirwa sei?
Bhasikoro iri rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhudhuru then saka malooks aro kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine then ratune gearbox yari chero but gearbox racho engine yacho yaive nini zvotaia kuti kachovha padiki songochovha kana ka1 ka2 ka3 rangoenda rega ndichifamba shoma ndishoma ndichitoenda zvoni nyanzori murova chaivo chaizvo handaifamba zvounda ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma ndaiwanzobuda nazvo kuma 4 kana kuma 5 kuma 4 kuma 5 by kuma 2 oro papast 11 ndaitenge ndasvika kukumhondoro tata kutomwa tinini vangu ndaidai so nenoton then ndosvika panonzi pakarina apo west bend sending hamunyagori uko kupasiko ndofamba ndodzoka futi rakanga risingafe bhozi rari dzadziri simbi maheavy gage andaishandisa pakuweudha saka ndashandisa maengo bhazi nemasquechubu maheavy juty chachoaya
mota vanhu vakawanda vaiona ichitenderera kune urongwa here hwekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka here
tiri apa pamotokari kwangu rungoda kuratidza vanhu kuti zvinezvi ndozvikwanisa bhozi tikutoda sapoti yekutoti toita kana tuma3 wheeler tuma motorbike tinotakura zvinhu mumamisha uku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira kuti tumamini tractors tumamotorbike tuma3 wheeler tichingodaro so totowana kumamisha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutienga vachitakura mavheji nechichichi bhozi mota tokwanisa kugadzira but 1 zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamuri kutaura izvi vangashanda nemi sei?
Ok, chatonyanya kuda like 1 pekuitira zvinhu panoda zihwarehouse chero pekuitira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana neariko mazuva anaya then ma3 wheeler acho ariko akatosiyana but ndangomaita pasketch saka even hurumende chaichaivo inofanira ndoyekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu izvi zvakaita sezvizvi bhozi kuno kuafrica varimi takazara navo tine varimi hobho wanoita fodya vanoita chibage kwakasiyana siyana kupasi kwenyika uko but vanonidha tundikaita sei itwoto
vangada kukubatai vanogona kukubatai sei
vanoda nobata vanobata pa 071-948-6353
kwanasi togumira pano mazuva hurukuru yataita navapanashe nyamupingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndine Tawaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu muri
simba rangu.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero Religious Forum chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro pemusangano mukurukuru wemubatanidzwa wemakereke uye ruwadzano America yose uchaitwa kubva nemusi wechina kusvika musi wesvondo yatakatarisa iyi. Tabata mumwe wevari kukokera nekuronga musangano uyu, amai Cassandra Guni, kuti tinzwe zvizhinji. Tinokuchingamidzai amai Guni pastudio 7. Ngatitangei nekunzwa kuti musangano uyu ndewei.
Uyo musangano wemabatanidzwa emachurch anowanikwa muAmerica, machurches ekuZimbabwe, asi hatina denomination yatinenge takamirira.
Madzimai ndeve chidiki, ndivana baba, unopindwa nevapi?
Uyu musangano unopindwa nemhuri yese, vana baba, vana mai, vana, munhu wese arinokokwa kumusangano iwoyo.
Chikurukuru chinenge chichiitwa pamusangano uyu ndechipi?
Chikurukuru chatinenge tichiita kunamata tiri pamwe chete. Asi munamato tinenge tichiita hedu nechirungu, nekuti vana vedu vari kuzvarirwa kuno havagone rurimi rwaamai, saka tinenge tichitaura nechirungu. Simu yedu yakadingindira racho is Jesus as the center of it all.
Kuri kutarisirwa vatauri vakawanda zvakadini pamusangano?
Tine vatauri vangasvika kana 20 vanenge vachitaura, vakangonangana nedingindira redu irori simu yedu ya Jesus as the center of it all.
Vangade kuziva zvizhinji. Uri kuitirwa kupi kwacho, kunofambwa sei, kunosvikwa sei, vagonewo kuuya kana vachida kuuya?
Uri kuitirwa paTyson's Corner iri muVirginia, panonzi paHyatt Regency Hotel. Vanoda kuuya vanokwanisa kusvika pawebsite inoti www.christianfellowshipinternational.org. Information yese inowanikwa ipapo.
Kunewo vamwe vasati vambonzwa nezvemusangano iwoyu vari kutotanga kuzvinzwa upano nhasi, kana vari munharaunda dziri pedyo vachida kuuya, mashoko amungava kurudzire navo ndeyekuti kudini?
Mashoko angu kune vari kunyanya vagari vemuDMV, DC, Maryland, Virginia, neWest Virginia, nana Pennsylvania, nharaunda dzekuti unokwanisa kungodriva uchiuya. Izvi zvakanaka, nokuti tiri pamwe chete tichinamata ikokoko, tinoitwawo networking, ndiko kuzivana kwatinoita vanhu vekumusha tichibatana tiri pamwe chete. Saka ndinenge ndichiti dai vandibata ndavapa zvizere panhamba dzangu dzinoti 301-788-2385, ndingafara kukurukura navo.
Ndichipedzisa zvangu, ndingangobvunzwa kune dzimari here dzinobhadharwa bhadharwa nezvimwe zvana zvegumi zvegumi zvakawanda wanda zvatinonzwa kumachechi zvinozobhadharwa bhadharwa, zvii zvinotarisirwa kunzi vanouya vauye vakagadzirira apa?
Vanouya nokuti tiri kuitira pahotel, saka hotel panenge paine chikafu chinenge chichidyiwa, saka mari dzachona ndidzo dzaunongobhadhara. Mari yako yekugara pahotel nemari yekudya chikafu. Kana usingadi uri unogara munharaunda, tinokurudzira kuti tingoita $100 donation yaunopawo inotikwanisa kuti tive tinokwanisa kuita maexpenses econferensi, zvinenge kurenta magitare atinoridzisa, maspeakers nezvimwe zvakadaro.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru, matitsanangurira zvizere. Toshuvira kuti musangano wenyu ugofamba zvakanaka. Kana wazoitwa tichazodzokazve tichinzwa kuti unenge wafamba sei.
Mazvita zvenyu tinongotenda Mwari.
Aiwa kwanhasi togumira pano, ndichikutendai vateereri kunge mange mune isu muchirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Yes.
Tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesse Simbarangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tirirai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weDynamos mushure mekunge chikwata chine mukurumbira ichi chabudirira kuenda mberi nebhora mumakundano eCAF Confederations Cup umo chiri kumirira Zimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwese kwese vatsigiri venhabvu vari kutaura nezvakaitwa neDynamos apo yakashanya kuZambia ndokunoita mangange 0-0 nezesco izvo zvasiya Dimbare ichienderera mberi makundano emuAfrica aya. Mudzimba, mudzinzira nemunzvimbo dzekutandarira nyaya ndeyekuti Dimbare yakazviita mushure mekunge veruzhinji vati chikwata ichi chakarohwa kare mutambo usati watambwa. Asi sezvakamboitika muna 1998 Dynamos yakamuka chibhebhenenga ndokuita mangange 0-0 nekuenderera mberi mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Mutsigiri weDimbare vatino Tanyara vanoti vari kufara zvikuru nekubudirira kwakaita chikwata chavo cheDynamos ichi.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvaizvo kana Dynamos ikahwina amwe wangu unozva kusunguka zvisingaiti.
Dynamos yave kusangana neOrapa yekuBotswana munharaunda inotevera. Uyu mutambo wechitatu waLloyd Dugove ari murairidzi weDynamos mushure mekutsive Genesis Mangombe uyo akaenda kuScotland Football Club. Chigove akaita mangange neSimba Bora mumutambo wake wekutanga ndokurova Zesco 1-0 mumutambo wake wechipiri uyo Dimbare yakatambira kuBotswana. Asi muZimbabwe Simba Bora yatora utungamiri weKasolaga Premier Soccer League mushure mekunge FC Platinum iyo vari kukwidzana nayo yarohwa 1-0 neBikita Minerals. Simba Bora yave nemapoints makumi mana nemanomwe, FC Platinum ine mapoints makumi mana nemashanu. Highlanders iri kuteverawo nemapoints makumi matatu nemasere. Murairidzi weSimba Bora tondera indiraya anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wePSL nekufadza vatsigiri vavo.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Capes United 1 Mandiga Diamond 0 Chicken Inn 0 Highlanders 0 Chegutu Pirates 0 Yada 2 Nezuro Simba Bora 1 Blue Chips 0 Herentals 2 Green Fuel 1 Arenal 0 ZPC Kariba 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chevakaremara chemaParalympic Games chasimuka muHarare nhasi chakananga kuParis France kumakundano e2024 Paralympic Games. Chikwata ichi chine vamhanyi vaviri venzendo pfupi tinotenda bango nakuda kwache chigwedere avo vari kurairidzwa naElliot Mujaji. Mujaji uyo akatora menduru yegoridhe kumakundano mamwe chetewo ari kutarisira kuti chikwata chake chichaunza mufaro munyika.
Competition isusu tiri kuenda kuno kompyuta atisi kuenda kunowedzera manumbers.
Bango ari kupinda munhandare musi wa 30 Nyamavhuvhu azoteverwawo nachigwedere uyo ari kumhanya musi wa 3 Gunyana. Makundano emaParalympic Games ari kutanga musi wa 28 Nyamavhuvhu achipera musi wa 8 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvungu yedu yapera takaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCCC dzinosvitsa mazuva makumi manomwe dziri muusungwa, hurumende ichikurudzirwa kuti iburitse muusungwa vose vakasungwa munguva yekugadzirira musangano weSADC. Hurumende inoti yagadzirira kuvheneka chirwere cheMpox kumiganhu yose yenyika iri mitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina Standekile Muhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.